Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 22 kubvumbi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mapurisa tazoshama vachititumira isusu prohibition order. Isusu tangitaita zvose zvinodikanwa nemutemo maintenance of Peace and Order Act inotaura kuti isusu tofanira kunotifaya mapurisa kana takuita musangano zvose magwete edu nevanoorganiza vose vakaita zvinodikanwa pamutemo asi tazoshamiswa sitakunzi musangano wedu hausi kufanira kuenda mberi.
Mapurisa anorambidza bato reCitizens Coalition for Change kuita musangano waro weManicaland Provincial Council wanga uchifanirwa kuitwa muguta remutare nhasi.
Delete kuti kuti mimi man 30 tons atagara chiudzo kubva kuma 1990s kuti vagore tikuproducer 30.7 to 35 tons. Goridhe iroro riripi? Unokwanisa kuona kuti munochimukura regoridhe macho hamuna chii.
Kambani inochera goridhe yeRio Zimbabwe inoti yave kuwedzera uwandu hwegoridhe yainochera pagore nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Kuverengwa kwevanhu munyika kwakatanga nezuro asi vanoverenga vachigunununa kuti havana zvikwanisiro zvakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa akarambidza musangano webato reCitizens Coalition for Change waifanirwa kutora nzvimbo nhasi chishanu muguta remutare. Mutauriri weCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti mushure mokutevedzera zvose zvinofanirwa kuitwa pasi pomutemo kusanganisa kuzivisa mapurisa nzvimbo nenguva yemusangano, bato ravo ranga richifanirwa kuita musangano waro weManicaland Provincial Council nhasi asi mapurisa akarambidza musangano uyu nezuro. Muzvare Mahere vati izvi zvinoratidza kuti ZANU-PF inotya kufarirwa nevanhu kuri kuitwa bato reCitizens Coalition for Change.
Triple C yakaronga musangano uri kufanirwa kuenda mberi musi wa22 April kuSakuva Hall Mutare muManicaland Province. Sezvatinoziva tose President Nelson Chamisa vari kutenderera maprovince ose vachinzwa kune vanhu kuti vanhu vari kuda kuti musangano wavo ufambe sei mushure mekukunda kwatakaiita mumabyelections emusi wa26 March. Takataura isusu pakutanga kuti pane zvose zvatichaita tichaisa vanhu pamberi, zvido zvevanhu pamberi, tichanzwa kune vanhu tisati tataura zvose zveutungamiriri nekufamba kwose kuchaita musangano wavo. Saka ndoo zvaifanirwa kukurukurwa kana zviri kufanirwa kukurukurwa kumusangano uyu.
Saka chii chaitika Advocate Maere?
Mapurisa tazoshama vachititumira isusu prohibition order. Isusu tangitaita zvose zvinodikanwa nemutemo maintenance of Peace and Order Act inotaura kuti isusu tofanira kunotifaya mapurisa kana takuita musangano zvose magwete edu nevanoorganiza vose vakaita zvinodikanwa pamutemo asi tazoshamiswa sitakunzi musangano wedu hausi kufanira kuenda mberi.
Musangano wenyu uyu warambidzirwei? Zvikonzero zvapiwa nemapurisa ndezvipi?
Chinotishamisa ndechekuti mapurisa haana kutaura chikonzero chekuti sei varambidza musangano wedu.
Imimi seCitizens Coalition for Change Muchaite pamusoro penyaya iyi yokuramba muchirambidzwa kuita misangano nevatsigiri venyu.
Isu chatinoziya ndechekuti constitution inotitendera kuti tiungane tironge zvinhu zvemusangano. Section 67 inonyatsokutaura zvakatsetseka kuti zvinofamba sei. Saka isusu tichafambira nemutemo nyaya yacho iri kumagweta edu ndoachazotiudza kuti tiri kufamba sei.
Zviri kuramba zvichitwa nemapurisa izvi. Zvino kuratidzei advocate Maere.
Icha zvino ratidza ndechekuti ZANU-PF iri kutya nekukura kwatakaita haisikuda kuti tisangane nekuti vanotoziya kuti CCC nevanhu veshanduko vanhu veyellow vatinira nyika yose. Saka vari kushandisa mapurisa, vari kushandisa zvose zvavanokwanisa kuedza kuti vatimise, asi vanhu havamisike. Isusu tichaona kuti tinofambisa sei mashoko edu nekuendera mberi.
Avo vange vari mutauriri weCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Maere vari paronare kuHarare neStudio 7. Tichienda pamhepo, mibvunzo yatatumira kune vanofambisa mashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi yange isati yapindurwa. Kambani yeRio Zimbabwe inozivikanwa zvikuru nekuchera goridhe yazivisa kuti inoda kuwedzera uwandu hwegoridhe hwainochera pagore muZimbabwe nezvikamu zvinopfuura makumi mashanu kubva muzana. Svondo rapera, Rio Zimbabwe inonzi yakaparura mugodhi mutsva kuChegutu kwavakakokawo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa semunyarikani muchiitiko ichi. Zvinonzi kuvaka mugodhi uyu, Rio Zimbabwe yakashandisa mari inosvika mamiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora ekuAmerica. Nezuro, Rio Zimbabwe yakaparura muchina mitsva kuMarowa Diamonds uko kwavanonzi vachagona kuchera goridhe yakapetwa kaviri kubva pagoridhe yavange vachichera. Imwe migodhi yeRio Zimbabwe inosanganisira Marowa Mine, Renko Mine, Chem and Motor Mine uye Chakari. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguu kuti tinzwe maonero avo.
Mari iri kutaurwa ye 35 million inonetsa kuti tikwanise kunyatsa kuti zvechokwadi ndo mari yakashanda. Vamwe manewspaper vari kuti pakashanda 17 million avo vanobva vati 35 million veherald. Saka kazhinji kacho makambanis ndo zvavanoita kana vachinge vaunza plant vanoyatinoti inflation, vanowedzera mari, they inflate mafigures. Chikonzero vachiinflate mafigures ndechekuti vanenge vachida kuzobvisirwa mari dzetax vachiti takatenga mushini zvaka kosta 35 million. Saka vanenge vachida kuti hurumende kana ichinge yakuzoda mari dzetax vanazimura vanenge vakutangira kuti minus 35 million yakashandiswa kudevelopa plant. Saka chitsotsi chinoitwa nemakambani ari mining akawanda, they do that. Panenge pakuda kuti hurumende yacho iite ongororo yekuti 35 million iyoyo yakashanda sei.
Kune here vari kushandisawo nhau dzemigodhi idzi kutsvaga mavhoti imo mumatunhu azere migodhi aya?
Panhau yekuti zvinogona kunga zvine zvematongerwo enyika, ndinofunga kuti igaroziva kuti kana taakupinda maelections mapoliticians vanenge vachitsvagawo rutsigiro uye nekuda kuratidzawo kuti ichi ndo chandakaita. Saka muri kuona macommissioning anowanda kuti panyorwe unzi paitwa zvakati, paitwa nezvakati. Asi hatifaniri kuti tisagamuchiri maprojects anodevelopa nyika nekuti aitwa panguva yemaelections. Saka if it's a good thing kuekonomi yenyika, kana chikaitwa panguva yesarudzo tinofanira kuti tigamuchire kuti this is a step in the right direction. Asi dambudziko hombe panyaya yegoridhe muZimbabwe ndeyekuti nyika yedu haina strategy. Goridhe tinaro rakawanda zvikuru, Asi kana mukaenda iko zvino kufidelity kuti muti imimi ma 30 tons atagara chingodzo kubva kuma 1990s kuti pagore tikuproducer 27 to 35 tons. Goridhe iroro riripi? Unokwanisa kuona kuti munochinga mudura regoridhe macho.
Uwa maguu runogonzi mudura maraka esikuwa harimo raka hindi piraka mira makumbo ere goridi.
Tikuona kuti goridi redu jindi racho ririkuwe ndesu kwa kunyikaza kata sana UAE ne wakuru wakuru wehuru mende awasiri makurukoza magweja wanopudisa goridi wanu wanema pasporti wanu wanukwanisa kubururuka wanu wanukwanisa kumanipulate ma systems yupa airport wanu wane diplomatic immunity yukuri kana machifamba wa sechwi nduwa nwa kubuditsa ma minerals. Saka iku sunezi mbaka tarisa nekuda kwe uondo ilipakati pe Russia ne Ukraine.
Uondo yeku Ukraine ne Russia ine ine goride reku Zimbabwe.
Gold la kutsoka shikari kuti ya komoditi ya kushandiswa kusimbisa ndaramaka na kuti marie nyika. Saka Zimbabwe irikufana kuti iite strategy yekuti nekuda kwezvakuitika in the world economy kuti dzimwe nyika dzaakukoshesa kana kusimbisa currency yavo vachishandisa mareserves avo egold. Ko isusu mareserves edu akamira sei?
Ndikubate muromo muri ipapo vamagura muri kuti goridhe rino mareserves enyika iri ndoriripi?
Tingaite sei kuti goridhe iroro rinenge richicherwa kuna ana Rio Zim riregere kungobva from mine to market asi rive goridhe rinopinda mukura reserve bank of Zimbabwe yatinoti fidelity printers and refiners. Ndofunga do vamunangagwa pavanoda kuti vabatsirwe ipapo kuti handi rese goridhe riri kucherwa rinofanira kutengeswa. Tinofanira kuva nedura rakazara goridhe rinoratidza kuti ndisu tiri kuchera goridhe. Kwete kuti nyika ine goridhe rakawandisa mudura iBritain isina kana 91 ye gold. Isu acho tikuchera pese pese dura redu harina chinhu. Saka ndofunga ipapo ndoparada kuti hurumende igadzirise nekuti hazvishamisi kuti after 5 to 10 years the US dollar, petrol dollar richasendekwa vanhu votanga kusimbisa makarenzi avo vachishandisa the gold standard. Shininge zvaku kunzwa kunzi munei mudura renyere goridhe.
Avo vange vari mukuru wesangano re Center for Natural Resource Governance vafarai maguu vari parunare kwa mtare na Evans Zininga we Studio 7. Kwevanhu muZimbabwe kwakatanga nezuro asi vanoverenga vari kugundunguna kuti havana zvikwanisiro zvakakwana. Rudendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Statistical Agency vataguma maonde vati kuverengwa kwevanhu kwakakosha kuti hurumende izive huwandu hwevanhu vari munyika apo vanenge vachiita urongwa hwebudiriro.
You need to know the age categories in the country so that you plan accordingly for various social service delivery, like provision of education, health, and so on. So it is very important that policy be informed by statistics.
Zvatinoda zvinofanirwa kuitwa nekuti tinoziva kuti tine vanhu vakawanda sei. Tinofanirwa kuziva mazera avo neuwandu kuti tikwanise kuronga zvirongwa zvese kubatsira vanhu zvakadai senyaya yedzidzo neutano. Nekudaro zvakakosha kuti zviga zvehurumende zviitwe zvichienderana kuti vanhu vakawanda sei.
Vamahonde vakurudzira veruzhinji kuti vagashire vari kufamba vachiverenga vanhu ava. Vachitaurawo neStudio 7 nyanzvi mune zvesarudzo vachishanda nesangano reElection Resource Center vaSolomon Bosi Bunu vatsinhirawo izvi vakatiwo kuverengwa kwevanhu kunobatsirawo pakuzoganurwa kwematunhu panguva yesarudzo apo panenge poziikanwa huwandu hwevanhu vari munzvimbo.
Tichitarisa kuti pachapera kuverengwa kwevanhu uku yatingatisenza semuchirungu pane kumwe kuita kunonzi delimitation kana kudamburwa kwemaboundaries miganhu yemaconstituencies ichazenge ichiitwa neZimbabwe Electoral Commission boka rinoona nezvisarudzo muZimbabwe kunoita kuti vagare zvekare vachiziva uwanu wevanu wa rinji mbo taka siana siana. Jisinga mbuchari sa chete, vanu wawaina avu mugwaro rawuri vafutira tika kifuta soto. Saka tunuwa uratiza uchi kuti, vanu wane makore anu kuna kurautira, anu chazi kwa pamutimu mge vachifuta. Vangangu daru vare vangani. Saka tunuwa basa rawuri ningira haku chisongeri chitaisa information ilikuwa kwa vari kune gwaro rawuri vafuti, ne report ilikuwa shekare kune census. Western states, pavanenge vapedza kuita census yavo. Saka kuti information ichange ichifana kunge ichishanda pamwe chete kutarisa kuti vanhu vakawanda sei, vanogara kupi, vanorarama zvakaita sei.
Izvi zvatsigirwawo nenyanzvi munyaya dzebudiriro dzematunhu vajoin mabhenge.
Naizvozvo kuramba vanhu vachiverengwa zvinoita kuti urongwa hwebudiriro yenyika hunge huchiitwa zviri nani. Kureva kuti iko zvinogona kuti zvakatariswa mudistrict rega rega. Ama district ya garage to zikanwa kaya. Mu district rega rega unokupano guna kuone kwa kuti pawedzera vanhu kudane zvikamu gumi kubvamuzana 10%. Zvinogona kureva izvo kuti zvipatara zviri munzvimbo iyoyo zvave zvishoma. Saka pano guna kubatsirwa kunzi pachinzi paitwe zvimwe paiswe zvimwe zvipatara.
Mumwe mugari wemuHarare muzvare Pamela Chisi vatiwo kuverengwa kwevanhu uku kwakashambadziwa, asi vamwe vari kuverenga vanhu ava vasina kuda kudomwa nemazita vaudza Studio 7 kuti vakavimbiswa kubhadharwa nemari yemuno munyika, asi havana kudura kuti mari pazuva. Vatiwa havana kupiwa mapepa anoratidza kuti vaverengi kana kuti identity documents, asi dzimwe hembe dzavo dzakanyorwa. Chirongwa chekuverenga vanhu ichi chiri kutarisirwa kupera musi wa30 kubvumbi. Chirongwa ichi chiri kuitawo mutauro mushure mekunge hurumende yapawo basa rekuverenga vanhu mauto vasori mapurisa nevechidiki vebato reZANU-PF. Vakafano bata chigaro chegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vamangaliso Dlovu vakatenda kuti painge paine vekudzivirirwa kwenyika pavakataura ne vatori venhau, asi vakati vanoendeswa kunzvimbo dzemauto nemapurisa dzisingakwanise kusvikwa neruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday vatori venhau vanoshora nhengo yeMDC Alliance muparamende vapita moyo mushure mekutaura kwavo kuti Patriotic Bill pamwe chete nemitemo yakaoma yekutapa nhau zvinofanirwa kuvepo kuti vatori venhau vaite basa nemazvo. Vamoyo avo vari sachigaro weParliamentary Portfolio Committee on Information Communication Technology vanoti nyika zhinji dzine mitemo yakadzikirwa vatapi venhau senzira yokudzivirira mabasa evatapi venhau vasingakudzi nyika yavo. MuNewsday makare mutauriri weParamende vaJacob Mgenda vanoti nhengo dzeParamende dzinofanirwa kutarisisa nyaya yokuchengetedzwa kwenyika kana kuti national security senzira yokudzivirira vakuru mumauto nemapurisa kuti vasashandisa zvigaro zvavo nenzira isiri pamutemo. Kuroniko rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzinga basa umwe komishina weZimbabwe Anti-Corruption Commission vaFrank Muchengwa vachivapomera mhosva yekuita zvisina kufanira. Financial Gazette rinoti kana tichienzanisa negore ra2020 mugore ra2021 zvigadzirwa zvakatengeswa neZimbabwe kunyika yeUnited Arab Emirates zvakakwira nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana kana kuti 94% kusvika pabhiriyoni rimwe chete nemamiriyoni mazana manomwe ane zviuru mazana matatu nemuraudzo US$1.73 billion. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Munhu fana rupano pa South Africa ku Eastern Cape ku Queenstown anaitwa Hilali Chitauro ndokutaura pamusoro evana veZimbabwe kuti ndavapepukewo ndavapepukewo varidazopepuka rini makusapfeka here akusapfeka na hembe here ndopamuzona kuti anyika izvozvo yaparara makusakwira motokari makufamba nengoro makabopa mombe mutauni muno ndopamunazoona here kuti nyika yaparara vana vana munangarwa hapana chinonzi zvinofamba apa vana vezimbabwe ndinokumbirisawo pepukaiwo onaiwo mufunga pane chinhu chichabuda here makore esati abvira kurarama tirimo muzimbabwe tichingoti ZANUPF pamberi nezanupf pamberi nezanupf tsvangirai achatengesa nyika achangirai achatengesa nyika upi hakuna kunonzi kutengesa nyika kana kuita sei vana vezanupf pepukaiwo takuda zvinhu zvinonzi shanduko rekuti tikwanisowo kusenza tiri munyika meduwo tichibvawo mumasouth africa matiri kupiswa matiri kuita sei zvinokufadzai muchiona tichiurayiwa muno musouth africa zvinokufadzai kuona tichitemwa tichipiswa tichiitwa sei hausi kuda kwedu kugara muno musouth africa totodawo kugara mupi iko kumusha iko kuzimbabwe saka tinokumbirisawo vabereki vedu tinokumbirisawo maovheti nemadzisabhuku nemadzishe nemasoja ese tinokumbirisawo kunyanya masoja tinokumbirisawo tisiyei tichuze zvatinoda siyei tichuze zvatinoda tinoda isusu vanhu macitizeni kunzi munzi masoja imini ndisu vanhu tinochuza zvatinoda hurumende kuti mupee ndisu vanhu tinochuza zvatinoda nemi ana chifi kunzi unzi chifi kutungamira vanhu mudunhu kunzi chifi kutungamira vanhu vari mudunhu imomo hauna unziita zvematongerwo enyika kana kuti unzi ani hausi chifu wamunangarwa uri chifu wevanhu unofanira kunzwa zvinoda vanhu zvichemo zvinoda vanhu
kwazivai kwazivai vateereri vashamarari westudio 7 ndichibva kwazve kuzimbabwe ndiri pano papretoria musouth africa ndanzwa rumo inini sekuti vanhu vari kuverenga for census vari kuverenga vachigunun'una nenhau yekuti zvavakavimbiswa hazvina havana kuzviwana uye havana zvikwanisiro zvinoenderana nebasa ravo hamuoni here sekuti zvichakonzera the moment munhu yaanoshanda achigunun'una zvipane mukana very high wekuti job perfection inenge iri low but I wonder nevanhu vezanupf vanotadza nekusponza zvinhu zvine chekuita navo ai hamene nomaonero angu ndatenda vashamara
tinokwidza mutengo kazvinhu chikatakatarisira muzimbabwe vanhu vanenge vachingotendekera chekwadi nekuti vamwe vacho mapoliticien tinokwidza mutengo muzimbabwe chachacho haisiri nyaya yose kuzvinokondributa zvemusikamutema uye zvekuti mutemo hakuna mutemo chavo chavo unodzikanisa mapraisi hongu asi nyaya inongova kuti ngoti zanu ngaingobva pachigaro namazvona kana ikangobva zvinhu zvozvo tiutaura zvinogonaka vanhu vangogunyira kwamba vangobatira vachigamotiivatongotonga tovakusvikata ndivo vari kunzira zvizvi vakangobvaiwo zvatopezanupiro gaingobva pachi
makadii makadii ko mustudio 7 umo muri seko matima nenyika aiwa nodai tanovhota vakomana ngativhotei nyika tanzwa nekurohwa muno hondo yekunge muri munyika dzevamwe yakaipa hamane shamwari munyika umo ngatibvisei garwe pachigaro garwe chaiye ngabve garwe pachigaro tanzwa nenhamo nekutiza muno
ini ndinorwadziwa tima zvine zvirikutaurwa nevanhu vezano vanhu vezano ava vari kuita kunge vakavharirwa pakuti vatonge nyika kusvika mwari auya hameno vari kuita kunge zanu kunge zimbabwe itakshop yavo yavanorana mabiro avari kuita isu vamwe takavharirwa maproblems eikonomi iyaya nanhasi tiutosafa tikugara munyika dzisiri dzedu tichitya nenyaya yekuti ivo havasida kusiyana nezvavari kuita kana kutosiya kutonga kwacho kose kana munhu akundikana anofanira kutosiya kuti aiwa ndakundikanawo vambotrayawo pamwe vane maideas mamwe ari nano saa zviri kunetsa nekuti tiri kushaya kuti tichaita sei bhozi ivo vari kugutawo vari kurwira kuguta kwavo chete asi pakubatsira vanhu vari kutadza kubatsira vanhu nyika iyaya inyika yanga yakasimba chaizvo chaizvo nekuti kunyika kwatinogara kunoku vanototaura kuti nyika yanga yakanaka but vona zvairi saa zvinoreva kuti ivo vatadziri ngavabvuma kuti vatadzira vatadza kurana nyika yavasiyire vamwe kwose. Tiri kusafa chero tikadzokera kumusha kwacho tinoiti.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Musangano weUnited Nations General Assembly wakavhota kuchimbomisa Russia kuve nhengo yeUN Human Rights Council, kepiri nyika ipi zvayo ichivhoterwa kuti ibude muUnited Nations Human Rights Commission, uye kekutanga nhengo yekomiti inoona nezvekuchengetedzeka yeSecurity Council ichimbomiswa. Chisungo chakabuda mushure mekuvhota 93-24 nenyika 54 kana kuti 54 dzisina kuvhota, chakaratidza kushushikana nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuenderera mberi muUkraine, zvikuru mashoko ekutyorwa kwekodzero dzevanhu nekutyorwa kwemitemo yepasi rose yakanangana nekuwanisa rubatsiro vanotambura kuri kuitwa nemubatanidzwa weRussia kana kuti Russian Federation, kusanganisira kumbunyikidzwa pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Urongwa hwekumbomisa Russia kubva muUnited Nations Human Rights Council hwakatungamirwa neUkraine nedzimwe nyika dzainodyidzana nadzo dzinobva mudunhu rose repasi rino, kusanganisira America, zvichitevera kubuda kwemifananidzo yaityisa yekushungurudzwa nekupondwa kwevanhuwo zvavo muBucha nemamwe maguta ari pedyo neKiev, zvichitevera kubuda kwemauto eRussia munzvimbo iyi. Zvichitevera kubudirira kwevhoti iyi, mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vakati, nhasi vanhu vepasi rose vatora danho rimwe chete rekunanga mugwara rakanaka, tawirirana kuti mutyori wekodzero dzevanhu haazombofi akabvumidzwa kubata chigaro cheutungamiri munyaya dzekodzero dzevanhu kuUnited Nations. Ngatirambei tichiona kuti Russia ndiyo ine chekuita nehondo yayakatanga isina kudenwa. America yakambotarisa udzamu hwemhosva dzehondo dzakaparwa nemauto ava Vladimir Putin muUkraine, uye America iri kushanda nemadzisawira ayo kutsigira kuzama kuri kuitwa nekomiti yeHuman Rights Council iri kuongorora chiitiko ichi, kana kuti Human Rights Council's Commission of Inquiry, kuburitsa umbowo hwekubata nahwo vakapara mhosva dzehondo. Vachipembedza vhoti yedare reGeneral Assembly yekumbomisa Russia kuve nhengo, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati mhosva yagadziriswa. Vakanyora mugwaro vachiti umhondi hwaonekwa nepasi rose hunoratidza kuve humwe umbowo hwemhosva dzehondo hunoshanda kuratidza kuti Russia haina nzvimbo musangano rine chinangwa chikuru chekuendesa mberi kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Gurukota vaBlinken vakapika kuti nekuvhotera kuti Russia imbomiswa kuve nhengo, pasi rose riri kutumira rimwe danho rekuti Russia inofanirwa kumisa nekukasika zvisina nhongwa hondo yairi kuita muUkraine yotevera zvisungo zviri mugwara reUN Charter. Vanhu vepasi rose vacharamba vachipomera Russia mhosva, uye America icharamba yakamira nevanhu vemuUkraine apo vari kurwira masimba avo, utongo hwejekerere nerusununguko. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Tinotenda Jonga Kandemiri. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mapurisa anorambidza Citizens Coalition for Change kuita musangano waro weManicaland Provincial Council wanga uchifanirwa kuitwa muguta reMutare nhasi. Kambani inochera goridhe yeRio Zimbabwe inoti yave kuwedzera uwandu hwegoridhe yainochera pagore nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Kuverengwa kwevanhu munyika kwakatanga nezuro, asi vanoverenga vachigunun'una kuti havana zvikwanisiro zvakakwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare maneru anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.
So we